Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 10/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Zvamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzehutongo hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara muzvikoro uye hapana matanho ari kutorwa ekudzivirira vana nevarairidzi vari kunyoresa bvunzo. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takafira Joe vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti zvikoro zvinodarika 250 zvine vana nevarairidzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, vachiti uwandu hwakaburitswa nezuro hunodarika zviuru zvishanu uhwo hunogona kunge huri hwemuzvikoro chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri veStudio 7.
Muzvikoro hamuna kumira zvakanaka. Pari zvino ndinoona kuti ma-36 edu akuratidza kuti zvikoro zvinopfuura 250 zvine vana navarairidzi vakabatwa neCOVID. Nhamba yatiri kutotaura ye-5,000 inokwanisa kunge ichitori shoma kune vakabatwa neCOVID muzvikoro chete. Dambudziko guru ranesa ndirokutoti even kana kuda kunotesta kunenge kuchirwara vana hakuchaiti. Asi tinenge tichitaura tiradza sokuti zvinhu zvakanaka muzvikoro. Zvatinongoona kuti zvikoro kana tosvika more than 250 zvinotoreva kuti pasondo rinouya tokwanisa kunge tava nemore than even 700 zvikoro zvinenge zvava neCOVID.
Tiri kuona kuti vana vari kunyora bvunzo munguva imwe chete yamuri kutaura kuti denda reCOVID-19 rasimuka muzvikoro. Pari kufambiswa sei kune vana vari kunyora bvunzo?
Vana vane COVID vari kungonyora pamwe chete navavo vasina. Ivarairidzi vakawanda vovabatawo neCOVID nokuti vari kumanikidzwa kuti vaivhigilete vana vane COVID. Zvikoro zviri kumanikidzwa kuti zvinge zvichitenga anonzi N97 masks nemagloves. Asi zvikoro hazvina kukuwana zvinhu zvakadaro. Mafamasi haana, zvipatara zvehurumende hazvina. Saka zvinongoreva kuti zvinotoda intervention nehurumende kuti zvikoro zvibatsirike. Vana vabatwa neCOVID vari kungoudzwa kuti vaende kumba for 2 weeks vozodzoka havo. Vamwe vari muboarding vanenge vari confined muboarding, but muboarding macho hamuna vakadzidzira basa rokuti vaone kuti vana vanorwara vangabatsirwa sei, nokuti varairidzi vakadzidzira zvokufundisa. Avo vanofanira kunge vachibatsira vemumadistrict vanenge vanetawo vakawanda vanenge vachingoti havana fuel yokuti vaende kuzvikoro. Pane zvikoro zvakawanda ndikataura mukwachivi zvabatwa neCOVID nokuti zvainokolekta maexam paper pachikoro chine COVID. Saka tiri panguva yakaoma inoda kuti hurumende ibvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ende rimwe dambudziko rikunesa ndokuti hatitozi kuti iCOVID yekare here iyi iri kubata vanhu kana kuti ndiyo ichiri kuuya iyi yatinonzwa kuti ine ngozi yakanyanya.
Tiri kuona kuti nhengo dzenyu vanove varairidzi vanga vachitiwo havakwanisi kunyoresa bvunzo. Zvakamirawo sei panyaya yebvunzo yamataura?
Ndozvavari kuita varairidzi vazhinji vavo zvatiri kutaura izvezvizvi vakapiwa macharge letters kune vamwe vanotya vakadzokera kuzvikoro vana nevigilator asi vari kuzhamba vakawanda nokuti vakabatwa necovid vari pazvikoro vachiinvigilator vakawanda varayiridzi vakasunga chisungo chokuti havakwanisi kunge vachiinvigilator kusarirwako kuti vaita econtract nezimsec
mutungamiri weptuz dr Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti covid yagara iri muzvikoro uye hurumende iri kutora matanho ekudzivirira kupararira kwayo kunyange hazvo paita kukwira kwehuwandu hwevamwe vanhu vave kubatwa nedenda iri pari zvino ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino. Hongu kune mamwe cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge orise macases ecovid asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira COVID-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye nemaprotocols World Health Organization. Masamanishon arikuenderera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda recovid-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine COVID-19 vachinyora bvunzo?
Vane COVID vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation tichiita kuti vasatapurira utachiwana hweCOVID-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tisanyanya kunetsekana nenyaya yekuti tingashaya maticha vasiri vari kunzi havasi kuinvigileta. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefom 4 nefom 6 dzienderere mberi.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzinoti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit wakatanga muAmerica nezuro munongedzo mukuru wekuti ukama hweZimbabwe neAmerica hausati hwagadziriswa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Alex Magaisa vati kusakokwa kweZimbabwe zvinoratidza kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hausati hwagadzirika.
Nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neAmerica inofanira kuongororwa takatarisa chido chehurumende yavamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero. Zvinotaridza izvo kuti ukama hausati hwagadzirika.
Vamagaisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo. Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vati kusakokwa kweZimbabwe kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa. Vamajuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seEthiopia neMozambique idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati Zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingade kudzidza uye ine nharo. Asi vati Zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu.
Ngavadaidzirwe kune muzvakadaro ngatione Zimbabwe kana seZimbabwe iri kupadza kuita utongo hwejekerere kana kuchitaurwa nyaya yeutongi electoral reform, electoral violence, constitutionalism, zvinzvekupe ngavadaidzirwe nokuti kana munhu ane musikanzwa kana mwana wako ane musikanzwa haukwanisi kumudzidzisa asipo saka isusu kana chibone kwa seri senyika ine musikandwa senyika isingandwizise ngashidaidziwe kundimbotachi kuti kuti tinge tichiwana mukana wokudzidza
izvi zvinotsigirwa nemutauriri webato rinopikisara MDCT vaWitness Dube vanoti misangano yakadai haifanirwe kuenda nyika dzine maonero mamwe chete vachiti vakakoka vangadai vakaita zvinoitwa neUnited Nations inokoka nyika dzose
chekutanga ndechekuti kunenge kusina democracy kuconference kwacho kana kuchinzi kunoinvite nyika dzine maonero anofambirana nenyika dziri kukoka dzacho kuUnited Nations kunongoenda nyika dzese one
vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro munyori wepasi mubazi rezvekuchengetwa kwevanhu utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muamerica kana kuti under secretary for civilian security democracy and the human rights Uzra Zeya vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Ripachena kuti nyaya yekutongi wejekerere iri kuwana zvinyika mutinyi zvakawanda pasi rose.
Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vati vaita mutete panyaya iyi vakati tibate gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo.
Inoda mai Mutsvangwa kana kuti vashava Minister of Foreign Affairs. Ini ndaita mutete.
Musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hwehumbindoga kurwiswa kwenyaya yehuori pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonora Ijena.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day. Nyanzvi munyaya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021 uye izvi zvakawedzerwawo nekuvapo kwedenda recovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muDzimba senzira yekudzivirira denda recovid-19 kwakakonzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta mitemo mapurisa masoja vanenge vachipenga, vanobva vamberereka, vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka, freedom of movement is curtailed. Panonzi panodiwa matsamba, vanhu vakaenda vachinyorerwa, mamwe matsamba akirambwa, takaona majournalist achisungwa, apa vachinzi vakaburisa maaccreditation kanzi ozi akaexpire, apa kunopiwa maaccreditation kanzi acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwawo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kusungwa kwevanhu kwaiti shungurudza, I think takabatsira vanhu about 235 vakanga vasungwa for breaching ma COVID-19 regulations. Asi waiti ukazvitarisa zvacho ndizvo izvozvozvo zvokuti vanhu vaya vanenge vasungwa vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti angaibuda achienda asina tsamba, vamwe ndo vaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa COVID yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vatiwo gore ra2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. Vabere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi masere nevashanu, vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZim Rights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385. Akanyanya kuwanda maviolations anga ari emaevictions nemadisplacements.
Vabere vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isu kuZim Rights ndeyekuti hurumende yava Mnangagwa haina shungu nekuremekedza kodzero dzevanhu. Zvidzidzo zvavakaita pavakagadzwa semutungamiriri wenyika kuti ivo vachange vachizoda kuti vange vachiremekedza kodzero dzevanhu hazvisi kuzadzikiswa nekuti tiri kuona kuti kushorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutoramba kuchienderera mberi. Vanotyora kodzero dzevanhu vanenge vadokumendwa havasi kusangana nemutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu.
Asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero, vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume.
Nhasi nokudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita sana United States of America, avo vanonga vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe. Saka tine zvichemo senyika yeZimbabwe kuti aiwa kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka, pachedu tiri kuyamurana zvakanaka, asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nharembozha yavo, uyewo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhausvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore rega rega, zvichitevera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masagada anorwira kodzero dzengochani anoti ari kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neBotswana rekubvumidza ngochani kuita zvadzinoda pamadiro aJojina munyaya dzerudo uye dzepabonde. Izvo anoti zvinofanirwa kuitwawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare redzimhosva repamusorosoro muBotswana reCourt of Appeal mushure mekunge hurumende yeBotswana yange yaendesa sangano reLekgabibo kumatare edzimhosva. Mumutongo uyu vakati zvikamu zvinorambidza ungochani zvakadarikwa nenguva sezvo ngochani dzine kodzero dzadzo semunhu wese. Zvichitevera mutongo uyu, masangano anorwira kodzero dzengochani musade kusanganisira reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls akaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvagawo nzira dzekuti ungochani huitwe vanhu vakasundunuka mudzimwe nyika dzemusadek. Mukuru musangano reGirls vaSamuel Matsikure vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti vari kushandidzana neLekgabibo mukutsvaga nzira dzekushandura mafungiro evanhu nezvengochani.
Isu semabato anomirirawo ngochani dzemuno muZimbabwe, zvinhu zvatagara tichikurukura nemamwe mapato akasiyana-siyana nedzimwe nyika dziri kubvisa mutemo kuti tiongorere nekuona kuti zvinhu izvi zviri kufambiswa sei, zvinokwanisika kuita sei, kunyanya mune nzvimbo dzakaita semuno muZimbabwe nekuti vanhu vachiri kuedza kuchengetedza chivanhu. Chimwe chacho chinoonekwa kuti chinombonyikidza vanga vanhukadzi kana kuti vanga vanhu vane ganda rakasiyana kana kuti vanhu vanogona vachirarana zvinhu zvepabonde nekushamwaridzana vari vanhu vehatinoti same sex.
Vativo vanhu vakafanira kuziva kuti ungochani haizi nyaya dzepabonde chete asi kufambidzana kana kugarisana nemunhu waunonzwanana naye uye anokufadza.
Vanhu vanzwisise kuti kusununguka uku hadzisingori nyaya dzebonde chete, nokuti munhu kana achizvarwa upenyu hwake haungorarami uri nyaya dzepabonde, but iri kutaridzwa kuti munhu asununguka mune zvakawanda zvinova zvinopakodzero dzemunhu uyu kuti akwanise kuita zvakawanda muupenyu hwake. So kana kazhinji vanhu vachitaura mubva kuti igay sex yasunungurwa, handi gay sex, tasunungura vanhu neupenyu hwavo hwanofanira kukurarama nekukwanisa kuita nekushava mabasa ese avanoda muupenyu hwavo.
Mashoko avamatsikura atsinirwawo navaBladley Fortune avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reLekgabibo, vachiti sangano ravo riri kushanda nemasangano akawanda kusanganisira reGirls.
Tinopangana mazano kwete nemasangano atinoshandidzana navo munyika medu chete, asi nemamwe ari mudunhu kana mhiri kwemakungwa. Saka sangano reGirls muZimbabwe rimwe remasangano atinopanana navo mazano, mukunyanya munyaya dzekuti takagona semuBotswana kuti hurumende itipe kodzero dzedu. Kune zvirongwa zvatinoita zvinoita kuti tikwanise kupangana mazano nemasangano anorwira kodzero dzengochani.
VaFortune vati vakakwanisa kurwisana nehurumende yeBotswana kusvikira vapiwa mvumo yekuti vanhu vamwe chete vangadanana zviri pamutemo kuburikidza nerubatsiro rwaibva kusangano rinora kodzero dzevanhu uye utongi vejekerere mudunhu riri kuchamhembe kuafrica resouthern african litigation center kana kuti SAUC. Mutevedzeri wemukokeri weSAUC amai Tambudzai Gonese Manjonjo vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti kutyorwa kukodzero dzengochani musandei kuri kuenderera mberi.
VeSAUC vane zvirongwa zvokubatsira vanoita zvehongochani kurwira kuchinjwa kwemitemo inovasungisa munyika dzeSADC.
Amai Gonese Manjonjo vakurudzira nyika dziri mudunhu reSADC kuti dzitevere gwara ratorwa neBotswana, vachiti kusadaro kuchaita kuti zvirongwa zvese zvakatarisana nekupedza mukondombera zvishaye basa.
Kuchinjwa kwemitemo iyi kunobatsiridza paurongwa hwokudzivirira urwere nokupararira kweshura matongo, nokuti pari zvino vanhu vehongochani vanotya kuenda kunorapwa kana kuongororwa ropa nokutya kusungwa.
Chinyorwa chakanga chaiswa munzira inobva kuBulawayo ichienda kuPlumtree senzira yekukurudzira kugamuchirika kwengochani nevanhu chakavharurwa. Kunyange hazvo veruzhinji vasingafarire zvehongochani, pamutemo haizi mhosva kuva ngochani muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru wemuNigeria anoti vanhu vanga vaine zvombo varwisa musha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi ndokuuraya vanhu 16 vanga vachinamata uye kupamba vamwe vanhu vakawanda. Mukota nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAnton Blinken vasvika kuLiverpool muEngland nhasi, uko vachange vachiita misangano nemakurukota ezvekunze kwenyika mugungano reAssociation of Southeast Asian Nations. Murwendo rwavo huchavasvitsa kunyika dzinoti Indonesia, Malaysia, Thailand neHawaii. Varimi vakawanda vekumasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo, vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera. Sangano rePremier Soccer League ramisa mitambo mishanu iyo yanga ichifanirwa kutambwa svondo rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chabata vatambi vezvikwata izvi vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vazivisa kuti mitambo mina chete ndiyo ichatambwa svondo rino, zvichitevera kuwanda kwaita vatambi vabatwa vaine chirwere ichi. VaNdebele vati nezvaitika izvi vatungamiri vezvikwata zvemPSL vari kusangana mangwana kuti vaone kuti vogadzirisa sei dambudziko rauya iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vati zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaNdebele vati mitambo mina panzvimbo yemipfumbamwe ndiyo iri kutambwa kusanganisira uyo uri pakati peFC Platinum neBulawayo Chiefs muLuveve Stadium nesvondo. Bulawayo Chiefs haisati yakundwa uyezve ine mapoints mana yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kusangana neHerentals muBaobab Stadium mangwana zvekare. Herentals ine mapoints omana zvekuti murairidzi wayo Kumbirai Muti wekuziva anoti chishuwiro chavo kuita zviri nani kudarika zvemwaka uchangopera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo yabudirira kutambwa iri kusanganisira Chicken Inn neTenags Mbaba Field Stadium mangwana, pamwe neHarare City neYada muNational Sports Stadium nesvondo. Zvichakadaro kuchange kuine makuwerere kuReuton Sports Club mangwana, apo vatambi vetsiva vari kurwisana pagungano retsiva rekugumisira gore rino. Murongi wemitambo yetsiva Vastalin Maumau vati varonga mitambo minomwe iyo iri kunganidza shasha dzemutambo uyu munyika.
Kunenga kune makuwerere chaiwo tinenga tine mitambo minomwe ndinovimba kuti vanhu vachafara zvikuru chaizvo nokuti vanga vane nzara, vanga vane havi yemutambo wetsiva gore rino.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare vanosanganisira Mishek Kundwane, Anele Bafana, Romeo Chibanda, Jeremiah Mere, Tinofadzwa Chikerema, Munyaradzi Marumisa, Marshall Shiri, Allen Green, Traimo Musira na Alan Piri. Vamaumau vati vari kuteedzera nzira dzese dzinodikanwa pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 apo vari kuita mitambo yetsiva iyi mangwana.
Tiri kuteedzera zvakanyanyisa mitemo inofanira kuteedzerwa nenyaya yechirwere ichi. Naizvozvo hatisiri kutarisira vanhu vakawanda vanodarika zana nemhosva yemarestrictions aripo.
Aya ndiwo makundano echipiri etsiva kuitwa gore rino uye ari kupedzisa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kurongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumusangano weUS Democrats Summit.
Tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzeutongi hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana, kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.